Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 19 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu semusangano unotevedzera mutemo ticharamba tichingozivisa mapurisa neurongwa hwedu hwotinge tichitaridzira maringe nenhamo dzematakudzo ari munyika yeZimbabwe.
Dare remagistrate muBulawayo robvumirana nemapurisa kuti bato reMDC risaratidzire. Hurumende yoramba kuti kutadza kwayo kugadzirisa upfumi hwenyika ndokopa kuti vanhu varatidzire. Mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vanopambwa pamwe nekurohwa uye kugerwa musoro nebhodhoro nevanofungidzirwa kuti vasori. Tichanzwa hurukuri hatiinawo navo.
Atiza, kana tiki ariwo ndirana ndiriga. Atiza, saka tiri kumutsvaga, zvachiri kumutsvaga. But taendesa notice kumabhodha kwese saka tinofungidzira kuti hakwanisi kuti adarike bhodha.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mpoko vave kutiza kusungwa, asi gweta ravamupoko richiti vari kutya kubayiwa Jackson rinovaita akafira mberi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa, mauto, pamwe nevasori vanga vaine motokari, zvikopokopo nemabhiza vaswera vachitenderera muguta reBulawayo nhasi kuedza kudzivirira kuratidzira kwanga kwakarongwa nebato rinopikisa reMDC. Kuratidzira uku kwakamiswa nemapurisa nezuro zvapa kuti bato iri riende kudare ramagistrate. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Murongi wemabasa mubato reMDC vaAmos Chibaya vaudza Studio 7 kuti vanoshishikana zvikuru nekwavati kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu. Asi vativo sebato rinotevedzera mutemo vacharamba vachienda kumatare panenge pakakodzera.
Isu semusangano unotevedzera mutemo ticharamba tichingozivisa mapurisa neurongwa hwedu hwotinge tichitaridzira maringe nenhamo dzematakudzo ari munyika yeZimbabwe. Hongu matare angaramba zvavo vachitidzivisa pati isu semusangano nzira tingori nayo ndeimwe chete, iyo yekutevedzera mutemo. Vose MDC tiri bato rinotevedzera mutemo, tiri bato resident remission. Saka ndingangoenda mberi tiri zvakare titogadzirira mangwana gweru vachaita demo zvakare rokutaridza kuti vanhu veZimbabwe vatambura, vanhu veZimbabwe vari kunga zvisina muromo.
Nhengo yeZANUPF vaimbove nhengo yedare reparamende vachimirira Pelandaba Mupopoma vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nemapurisa rakanaka chose.
Ikodzero riripo mukonstitutioni yedu yeZimbabwe hatingangozviramba izvozvo. But tiri kutaura kuti tarisa president ka kuti every time vanhu veMDC vechipinda vechiita gogorokuradzira uku tinogumisira tasigwa nevamwe vanhu vana vedu vemuZimbabwe. Tinogumisira tapararirwa nemapropertis edu. Tinogumisira kwavaita mhirizhonga iri unnecessary.
Kunyange hazvo zvitoro nemabhanga zvange zvakavhurwa, vanhu vange vari vashoma zvikuru mudhorobha. Pamisika nemaflea market ari munzvimbo dzakasiyana-siyana, panosigara paine mhomho yevanhu pange pasinawo vanhu. Mapurisa aswera achitenderera mudhorobha uye ange akachengetedzawo nzvimbo dzakadai sepadare ramagistrate. vanhu vataura nestudio 7 vapa maonero akasiyana siyana pamusoro penyaya yekuratidzira. Mumwe mugari asina kuda kudomwa nezita ati kurambidza vanhu kuratidzira uye kuzara kwange kwakaita mapurisa muguta nezvimwe zvezvinhu zvinogona kukonzera mhirizhonga.
Mapurisa dzimwe nguva futi ndianotitanga izvo zvakasvika tichita nyaya papa andaka murita nezvei autotanga musindo zvotanzwa nhari tamusindo mapurisa anongoya paita violent kana vanhu vakanyarara sezvo zvingava se vakadaro.
Mumwe wamugari uyo angwe zvidoma nezita rekuti James ati maonero ake ndeyekuti kuratidzira hakuna zvakunobatsira.
Zvokudemonstrata tingademonstrata hedu asi hazvina kana pundudzo. Nhau iri papa ndekutotewo madhara edu andu ari kwakutogara pasi kuona kuti zvii zvavangatiitira nekuti zvokutodemonstrata zvokwati ha tingatokuvara nekurogwa tingorobwa tichididi tichimai hazvina zvazvinopundudza tinoona kubuda muzviri. Nhau iripo ndekutoti madhara kwakutotaona kuti vanotiitira sei kunyanya isusu mayouth. Hamuriona like our generation has been affected a lot. Tatosvika pakutembera tingomhanya.
Vanhu vakawanda muBulawayo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi uye kukandwa mujeri kwakaitwa Ishe Felix Ndiweni. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Zvichakadaro, mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vanove vebato reMDC vanoti vakapambwa nemugovera usiku nevarume vanodarika gumi vaive vakazvivhara kumeso uye vakapakata zvombo zvehondo. Vakambarami vanoti varume ava vakavashungurudza zvakanyanya vachivarova pasi petsoka panguva imwe cheteyo vachivabvunza nezveurongwa hwebato ravo hwekuda kuratidzira muBulawayo. Vanotiwo varume ava vakavagera mhotsa dzavo vachishandisa chibedu chebhodhoro. Vakambarami vanoti havasati vakwanisa kunomhangara nyaya iyi kumapurisa sezvo vachiri mune chimwe chipatara muBulawayo makare mavari kurapwa. Studio 7 haina kukwanisawo kuti tione mifananidzo kubva kuna vakambarami kuti tione kuti vakakuvara zvakadii. Ngatinzwei vachitsanangura.
Musi wakasunga Honorable Tabita, National Chair wedu naHonorable Senator Chepiso Mpofu. Tanga taenda kunovaona chinzwa kuti nyaya yavo iri kufambiswa sei. Tabva ipapo ndakangobvawo ndichienda pachikeni ndichinozvakakudya ndichienda kumba. Pandakasvika kumba vanhu ava vainditevera. Nga wakati wandei wanitoshika kuma 15 saka ndakashandisa taxi nzo wacho iwowo. Ndichisvika kumba vandiri pageti vakabva vabuda vakawanda vanga vakatakura kufuti ma AK-47 nedzimwe dzakasiyana. Vakauya vachimhanya ndasina chansi yekuti ndimbo asi vakangosvika vakangonditora ndobva vandisa mumota dzavo. Ndikarariswa ndakagara pasi ndobva ndasungwa ndikasechiwa zvese zvandandi nazvo vakabva vandivhara kumeso. Ndobva taenda takafamba distance inokwana ngamwe 30 kilometers out of town. I think it was along Matopos Road. Ndokwavakasvika ikoko ndikatochewa ndakarohwa pasitsoka ndakarohwa musana kwese handikwanisa kufamba izvozvo ndichitaura. Ndokwavandigera bvudzi rangu mumwe akatouraya bhotoro saakandigera naro mumusoro.
Pane zvavaibvunza here munguva yavaikushungurudzai?
Vaibvunzawo information yekuti muri kufambisa sei MDC nyaya yemademonstrations zvii zvamuri kuda kuita maplans enyu. Vachibvunza kuti ndananani varipo chanenge ari kupi ari kuya rini vaidawo information yakawanda vana anything ndeitotocha news zvisingatoiti. Vakazoti vapedza ipapo vakandibira nemvura vakanondidzamba pane imwe plot yekudhuze nekukoini vanga vandidzidzamba chikadziko. Ndikasara ndakapfeka short ndaitotadza kufamba ndakatoita zvokufamba ndichinyengerera ndikaona imba yanga iri padhuze. Kwandakasvika ndikanowana rubatsiro munhu anga ari papo akandipa mbatya vazondiendesa kumba.
Saka makakwanisa here kunge muchimhangara kumapurisa nyaya iyi?
Anata ndamhangara asi chana ndakwanisa kuita kuenda kunoona chiremba akandibatsira akandipa mainjections. Saka anata ndakwanisa kuti ndinomhangara kumapurisa kana ndazoita zvakanaka ndokwanisa kuenda kumapurisa.
Avanga vari mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatinashe Kambarami vari parunare muBulawayo nestudio 7. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti zviri kuitika munyika pari zvino mucherechedzo wekuti mamiriro ezvinhu munyaya dzeupfumi pamwe nezvematongerwo enyika haana kunaka izvo zvinozoita kuti vanhu vade kushandisa kodzero dzavo dzekuratidzira. Dr. Charles Mutasa avanoshanda vakazvimirira vanoti makakatanwa avepo ndeyekuti kana vanhu vakabvumizwa kuratidzira vanogona kuratidzira murunyararo here kana kuti kwete. Izvo zvinotevera matanho akatorwa nehurumende ekurambidza kuratidzira kwakanga kwarongwa nebato rinopikisa reMDC kubva nemusi wechishanu muHarare uyewo nhasi muBulawayo. hurumende yakadzivirira kuratidzira uku kuburikidza nekudira mapurisa mumigwagwa nemauto izvo zvakasiya vanhu vakawanda vasungwa vamwe vachikuwadzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Mutasa.
Ichokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika pamusoro pemafambisirwo eupfumi hwenyika, mabasa nekurarama kwevanhu, uye vanhu vane kodzero yekuti varatidzire. Asi makakatano avapo ndeyekuti vanhu kana vakaratidzira vanogona here kuratidzira zvisingazoiti kuti zviite mhirizhonga.
Munoona mamiriro akaita zvinhu achisiya papi utongo hwava munangagwa?
Mhirizhonga iyi nekupokana uku kunosvipisa zita ravo, kunosvipisa hurumende yavo, kunoita kuti zviratidze kuti ivo vakundikana pane zvavakavimbisa.
Takaona mapurisa achivapomerwa veMDC kuti vanga vakaunganidza zvombo zvinosanganisira matombo nerekeni. Munotiwo
izvozvo ndofunga zvaida kuongororwa, nokuti kana zvingotaurwa nedivi rimwe chete riri divo riri kurwisana nevanoratidzira, zvinogona kunge zvisina chokwadi chazvo mukati. Saka zvinoda kuonekwa kuti ichokwadi here. Asi chiripo vajonga ndechokuti kusamira kwakaita zvinhu zvakanaka munyika, vanhu havagoni kungogara mustriti vachiti vari kuratidzira. Panotomuka mhirizhonga, nokuti kuratidzira kwomunhu ane nzara hakwasiyana nemunhu akaguta.
Tiri kuonawo sangano reSADC riri kutsigira vamunangagwa. Hapana vari kutaurawo pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu tichitarisa kubva kuSADC ikoko. Zvinoreve izvi?
Zvinoreva izvo kuti SADC haina kumira navanhu, yamira nehurumende, iri kumira nevatungamiriri pane kuti itarise mamiriro akaita zvinhu munyika.
Avanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Charles Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti nyaya yekusamira zvakanaka kweupfumi ndiyo yave kupa kuti munyika musaite kugadzikana vanhu vachiti vanoda kuratidzira. Mashoko aya akataurwawo nebazi reUnited Nations rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu reUN High Commissioner for Human Rights. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi.
Kuoma uku kwakavimbiswa taati iko zvino taatiri panguva yekuti taikondorora maprizes mumashops, asi vebhizinesi vari kuti nyika yenyu munokondorora maprize asi hamugoni kutipa mari yekuti tigadzire. Mune musina kuziva kuti tagadzira zvinhu zvedu nemari anonzi maproduction cost. Saka vari kuti ivo kana muchikondorora maprize hatigoni kuuya kuzoisa mainvestment munyika menyu. So saka kapava nechirongwa chokuti aiwa maprize haachakondirorwi, mamarket forces ndo haakukondorora maprize, ndo haakuziva demand and supply. Vanhu kana maprize akaramba achikwira, vanhu kavanotengawo zvishoma, vaya vanogadzira zvinhu izvozvo vodzikisa mitengo yavo. Ndo kwatiri kuenda, tiri kuenda kuekonomi iri private sector led inotungamirirwa nevamabhizimusi nezvinenge zvichiitika, mafactors anokonzerawo kuti maprize akwire kana kuti adzike. Hachisiri chinhu chokuti tinganyanya kunetsana nacho izvi, it's a temporary period yatiri kuita go through, and tiri kuziva kuti pamberi apo tichafara tose ikonomi yedu inenge yanaka, vazhinji vanenge vakuda kuuya kuita mainvestments muno, vanhu vanavowana mabasa. Ndo zvatiri kuita. Hatisi kuda kuti tirambe tiri vanhu vanoisubsidiza zvinhu, tichisubsidiza mari yacho tinenge tichiiwana kupi? Tinoda kuti vemabhizinesi vanatouya muno vachifara kuti kana ndikagadzira chinhu changu ndinochitengesawo nemari inoenderana nemagadziriro andei ndachiita nemakosi andaita. Saka ndo kufamba kwatiri kuita, tichafara tose. Asi MDC inoda kutora manje advantage kuti sezvo hurumende yaakuti haichakondorora maprize, sezvo hurumende yaakuti yaakuda kupromota kuti ikonomi iite modheri ifananewo nedzimwe nyika, taakuda kupinda isu tichiti honai vanhu maomerwa pakati, honai maomerwa pakati. Saka taakuda kuita mademonstration nekubvisa hurumende. Hazvisi zvakaitika izvozvo, zvikoni mimba idzi negosorwa, vamunangagwa vakavhoterwa havabviswi nemedemo. Ehe, hurumende is a serious government. Hakuna hurumende inobva nenzira dzakadaro.
Asi iyo hurumende ine zvairi kuita here vamutodi kuti ibatsire vamwe vanoshupika vanekuti hongu yakati zvinhu zviri kuoma asi zvaakuomera vanhu vakawanda izvo zvirongwa zvacho zvekugadzirisa upfumi pane zviri kuitwa here kuona kuti varombo vabatsirikana
Masocial services ari kuitwa makaona zvakaitwa nehurumende kuchimanimani kwakaita chaikoroni idai hurumende yakaisa mari yakatanga iri 50 million ikasvika pa100 million vekunzewo kwenyika vakatibatsira iko zvino zvinhu zviri kufambawo vanhu vari kubatsirwa tine ministry of social welfare kwatiri kuti members of parliament ese macouncillors kunenge kwaita zara vanhu ngavabatsirwe
Avanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Commission inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yazivisa vashandi vose vepamiganhu yenyika kuti vangwarire kurega vaimbo vemumwe vatevedzeri vemutungamiri wenyika vapelekezela mupoko vachibuda munyika sezvo vari kudiwa nemutemo. Mumwe wemakomishina aya uye vari mutauriri weZAC vaJohn Makamure vanoti vamupoko vave kutorwa semunhu ari kutiza kusungwa mushure mekunge vatiza vashandi vekomisheni iyi nhasi mangwanani muBulawayo. Asi gweta ravamupoko vaZibusiso Ncube varamba mashoko ekuti vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika ava vari kutiza kusungwa vachiti vamupoko vari kutya chete kuti vakaiswa muchitokisi vanogona kubayiwa jekiseni rekuvaita kafira mberi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamakamure pamusoro penyaya iyi.
Atiza kana tichiti ari onzerana ndirika atiza saka tiri kumutsvaga zvake iri kumutsvaga
tambobato gweta rao riri kuti vamupoko vari kutya kuti vakaiswa muusungwa vanozobayiwa jikiseni rinogona kuzovaita kafira mberi.
Hatina zvakadaro ZAC inogoita izvozvo basa reZAC harisi rokupoizena vanhu basa reZAC nderokuinvestigeta corruption ndika kana vainvestigeta corruption kana munhu achifanira kusungwa anobva asungwa saka zvimwe zvese izvi zvokunzi ZAC iripo pakuuraya vanhu aiwa tiurayi vanhu
imhosva dzipi dzavari kupomerwa vamupoko
abhiso bhobhisika iyeye hamuchaiziva here yekuti akanoeliza vanhu kwavhondeweya ndiyoketi rakazotii rakazopera raredi kuti ati and court hachaizivi nyaya yakaenda kuavhonde police station akaita order prisoners to be released
saka inzira dzipi dzamuri kuita dzekuvatsvaga
vari kutsvagwa kana mainvestigators edu vanenge vachingotsvaga anenge atauri kuti vari kuseenzesa nzira dzipi but vari kuvatsvaga but taendesa notisi kumabhodha kwese saka tinofungidzira kuti hakwanisi kuti adarike bhodha
gweta ravo riri kuti vamboenda kumatare kuseni chii chatadzisa kuti nyaya yavo ibva yapinda kudari
haiwa varamba kuti vakati ngatisanganei kupolice post ivo vega saka paenda maofficers edu ikoko ndopavabva vatiza ipa ndosaka vaakutaura kaizvozvo zvacho zvavaakutauri ti vari kuti vange vachida kundiuraya ndosaka vatizazvo ndo reason yavari kukupai but nyaya inongovapo ndeyekuti vatova fugitive from justice.
Avanga vari mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission Commissioner John Makamure vari parunare muHarare neStudio 7. Gweta raishe nhlasa yamangwe ndiweni kana kuti chief ndiweni rakwira kudare repamusoro reHigh Court nhasi kunopikisa mutongo wavakapiwa wekuti vagare mutirongo kwemwedzi gumi nemisere. Ishe ndiweni nevamwe vanhu vari pasi pavo 23 vakabatwa nemhosva yekuputsa ruzhowa rwava seti mbele avaida kudzingwa mudunhu ravo rendavazinduna. Izvo zvinotevera kupomerwa mhosva kwemudzimai wavambele muzvare Nonkankelo Mpengesi vachinzi vaita zveupfambi. Mukuziya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata gweta raishe ndiweni vadhumisani Nkomo.
Tiri kuti tsare harina kuongorera matsika nemagariro nemutemo wemandevera inopa mambo simba rekutonga having in brief tiadara harina kutarisa izvozvo nekuti chifu was just enforcing the order yedare rake.
Ko vamwe vanoti vadhube mambo haasi pamusoro pemutemo.
Mambo is a functionary of the law. Kune court order ye court yendava zvinatasa court which was being enforced. So in terms of that order or ne culture, Mambo was simply enforcing an order of his court.
Asi iwo Mambo wakaenda ere kuno ita izvi kana kuti wakatuma vanhu vavo?
Mambo wakatuma vanhu vake kuno enforce a court order. Chiemfoso a court order kwa zaka tanga makusi bauto pete kwa wema polisi akati vano vamira mamba kwa wema uza mapolisi kwa kaiyo micha violate order a court that's allow order a court to be enforced.
Saka Paris unovaru kupi mambo ndiweni
unovaru kani kizu
atine urombo avanga vari Gwetara ishe ndiweni va Dumisani Dube kwete va Dumisani Nkomo asi va Dumisani Dube vari parunari mvulawa yo na Blessings Zulu Studio 7. Nasi paramende yatanga kunzwa pfungwa dzeveruzhinji pamusoro perimwe remabhiri ekushandura mutemo wekufambiswa kwemashoko we Access to Information and Protection of Privacy Act nere Freedom of Information Bill paine kurudziro yekuti vatori venhau pamwe neveruzhinji vanofanira kuita chido chekupawo pfungwa dzavo pakunyorwa kwemitemo yemunyika. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Sachi garo ve Committee National Assembly inoona nezvekufambiswa kwemashoko vaPrince Dube Kosivanda vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vaite chido nekugadzirwa kwemitemo zvikuru sei mitemo ine chekuita nebasa ravo. Vasivanda vataura mashoko aya mushure mokunge musangano wekomiti yavo wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peFreedom of Information Bill muHarare wapindwa nevanhu vashomanana zvinove zvavange vasina kutarisira.
Tarisiro yangu ndeyekuti majournalist kana kuchinzi kuri kugadzirwa temu muno afrika mashandiro avanoita ngati vanzwe kapa ma platforms avo pavanonzi ma journalist vachitaura nokuti mutemo uyu unenge wakashata sei kana kuti unenge wakanaka sei vati kana vakanyarara then mangwana mutemo wacho kasazobuda nenzira yavanofarira vacha blame ani.
Vaimbo vemutapi wenhau zvakare vari nhengo yekomiti iyi vaKindness Paradza vatsigira sachigaro wavo vachiti vatapi wenhau havafaniri kutsoro poza mitemo inenge yagadzirwa chete asi kuti vanofanira kuita jana ravo pakugadzirwa kwemutemo.
Majournalist hafani kungo criticize achiti mutemo iyi inofanira kutipa zvainofunga kuti zvinobatsira. Saka ndozvatiri kuda nguva yekucriticize yakapera taakuda nguva yekuti tichishanda tese mitemo iyi zvamunoda imi kuti tiite toita zvamunoda imi nekuti ndoprofession iyi.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano remubatanidzwa wemasangano anomira vatori venhau Remedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatenda kuti vanhu havana kuuya vakawanda nhasi uye vakurudzira vatori venhau pamwe nevanhuwo zvavo kuti vaende kunopa pfungwa dzavo pane zvavanoda kuti zvive mubhiri iri kana kuti kubviswa pamisangano ichaitwa nekomiti iyi kune mamwe matunhu munyika.
Kurudzira yandiri kupa ndeyekuti munhu wese anokwanisa hake kuti asvike azvinzwire pachena.
Vachipa pfungwa dzemas vaNyamutumbu vati kunyange hazvo zvakanaka kuti hurumende yave kushandura aipa bhiri reFreedom of Information rine zvakawanda zvinoda kugadziriswa zvakaita sekuti vatori venhau kana veruzhinji havafaniri kuomeserwa nekubhadhariswa mari yakawanda kana vaine zvavanoda kubva kuhurumende kana mapazi ayo. VaNyamutumbu vativo vanhu vanofanira kupiwa ruzivo rwavanenge vachida ruri mundimi dzese dziri mubumbiro remutemo kwete muchirungu chete. Bhiri iri rinoti munhu anofanira kubhadhara mari yekuti ruzivo kana information yaanenge achida iswe mundimi yaanoda kubva kuchirungu. Pane kuchema-chema kubva kune veruzhinji kuti vanotadza kuenda kumisangano yekunzwa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri akasiyana-siyana nekuda kwekuti misangano iyi haishambadzwi kwenguva yakareba. Mune imwe nyaya, Harare Agricultural Show yatanga nhasi paine vanhu nemakambani vari kuratidzira zvirimwa nezvigadzirwa zvavo mazana mashanu negumi nevasere. Gore rapfuura paive nevanhu nemakambani mazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo vamutungamiri weSudan vaOmar al-Bashir vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuita zveuori kwapera mwedzi mina hurumende yavo yapidigurwa pachigaro nemauto. Babashe ava vakatungamira nyika iyi kwemakore makumi matatu vari kupomerwa mhosva yekuba mari yekunze kwenyika uye kupiwa zvipo zveuori. Mutungamiri wenyika yeAfghanistan vaMuhammad Ashraf Ghani vapemberera makore zana nyika yavo yawana kuzvitonga kuzere vachivimbisa kurwisa zvakasimba vanopfurikidza mwero kusanganisa vakauraya vanhu makumi matanhatu nevatatu pamuchato muguta guru reKabul nemusi wemugovera. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCapes United nhasi chaita musangano wechimbi-chimbi kuti chione kuti chingaitisei nenyaya yemurayiridzi wacho Lloyd Chitembwe, uyo anonzi ave kuda kuenda kunorayiridza chikwata cheHarare City. Mutungamiri weCapes United vaFarai Jere nemutevedzeri wavo vanhamo Tutisani vaudza Studio 7 kuti vanga vari mumusangano wechimbi-chimbi kuti vazive nezvenyaya iyi. Pataenda pamhepo musangano uyu wanga uchiri kuenderera mberi, asi vanoruzivo nezviri kuitika vanoti havaone Chitembwe achiramba achirayiridza chikwata cheCapes United sezvo pagara paine ropa rakaipa pakati pevarayiridzi vechikwata naChitembwe. Pakati pevarayiridzi vechikwata naChitembwe, Studio 7 haina kukwanisa kubata Chitembwe kuti tinzwe divi rake panyaya iyi. Sangano idzva remagweta rinonzi Zimbabwe Institute of Compensate Law Trust rinoti rakazvipira kuona kuti varwere vose vakachorerwa kodzero dzavo pakurapwa varipwa. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe ari kumirirwa nemagweta aya ndiCourage Mambingadya, uyo akaremara zvekutadza kuita kana chinhu mushure mekunge aenda kunorapa kuchipatara cheParirenyatwa muna 2014. Courage anonzi akaenda kuParirenyatwa kunorapwa mushure mekutadza kufema. Amai vake, amai Chipo Samoyo, vanoti vakangonzwa kuti mwana wavo akadonha achirapwa ndokukuvara zvakaipisisa.
Vakangoti neurombo mwana aita sei adonha kupeta.
Adonha pambeta.
Isika pamwe adonha ngapamwe munhu anga achine mushonga kana kuti kudii. Saka zvatatisa chitora ichi zvinhu zvei chitemutendere nemi kwaICG, mwana aimiswa kwaICG. Saka tichienda kwaICG ikwekwa takatosvika tichiona kondishini nemwana amai wazvisisirizvo. Hapasana zvaachakafanira kuita akungomuitwa nemishini.
Nyaya yaCourage ndiye dzimwe dzakawanda dzakaita kuti kuumbwe sangano reZimclaw Trust rinotungamirirwa namuzvare Loretta Makumbi, avo vanoti donzve ravo nderekukurudzira nekuchengetedza kodzero dzevarapwi uye kuti vawane kuripwa kana zvikaonekwa kuti vakatadzirwa.
Nzira dzekuchengetedza kwatinge tichiita, tiri kuti vanhu vakanganisirwa nana mazvikokota veutano vanosanganisira madhokotera, manesi kana mafamasist vaivai vakanganisirwa wese kana pakangoonekwa kuti
muzvare Makumbe vanoti vakatanga kuita tsvagurudzo maererano nezvenyaya dzekutadzirwa kuri kuitwa varapubva muna zvitagore rapera. Muzvare Makumbe vanoti wonyanzvi dzeutano dzinofanira kuisa kodzero dzevarwere kumberi, nokuti kune vanhu vari kufa kana kuremara pavanenge vachiratidzira.
Asi vane mazvikokota ngavanzwisise kuti pavanenge vari pamastay away kana pamastrike ngavaise kodzero dzevarwere kumberi, nenyaya yekuti vamwe vacho vari kungoita zvekuti regai zvitidze hatisi kubhadhara. Saka tatova nevamwe vana vakaremara, vamwe vakatofa, nevamwe vanhu vakuru vekuti vamwe havasina kana makumbo kana kuti vamwe vatongogara vakarara nenyaya yekukanganisirwa kwakaita nana mazvikokota veutano.
Asi mune imwe hurukuro neStudio 7 nenyaya dzekuratidzira, mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Peter Magombei vanoti vanonzwisisisa zvichemo zvevarwere, asi naivowo vari kuomerwa kana nekuenda kubasa kwacho.
Isusu asi kuenda pastrike, asi incapacitated, ndozvatiri kuti hurumende dai zvichigona yakurumidza yatarisa munyaya dzakaita saidzozozo.
Sangano reZimclaw Trust richaita basa rose iri pasina muripo, zvokuti parakatangisa basa zvizere mwedzi wapfuura paiva nemagweta 15.
Tinotenda kirimudza miri musakangana chirongwa chelive talk apa tiri kutarisa kuratidzira kwanga kuchida kuitwa neMDC uwo kwarambidzwa nemapurisa mubulawayo. Anakuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Standekile Msanga.
Soko hizika tisenda baku VOA ndebe.